chakatanga kubuda iCapes United iyo yakarohwa 5-4 nemapenalty necholocho Pirates mushure mekunge zvikwata zviviri izvi zvapedza mutambo uyu zviri mangange 1-1. Mutambo uyu wakanonoka kutanga mushure mekunge vatambi veCapes United vaive vamboramba kupinda munhandare vachichemera mari yavo yemuhoro yemwedzi miviri yapera iyo vasati vatambidzwa. Asi pavakazobvuma kutamba, chikwata ichi hachina kukwanisa kutamba semazuva ese, izvo zvakavarovesa ndokuvasiya vabuda muchibuku Super Cup iyo ine mari yakati wandei. Kunyange hazvo vamwe vateveri vemakepekepe vari kunyunyuta nemaitiro evatambi vavo ekuramwa basa musi wemutambo, kune vamwewo vakaita savaprospa muzanaro vanoti Zimbabwe yaoma zvekuti hapana munhu anoda kushanda pasina muhoro.
Chinoitika vanhu vanoda kupuhwa mari kuti vatambe zvinhu zvakanaka. Tingatambe bhora vanhu vaine nzara.
Muridzi wechikwata cheCapes United vafarai jere vanoti vari kugadzirisa nyaya dzevatambi dzemari idzi. Avo veDimbare vaipemberera kubuda kweCapes United vakazosanganawo nazvo apo chikwata chavo chakabudawo makundano aya apo chakarohwa zvekare 5-4 nemapenarety nehauma ini mushure mekunge zvikwata izvi zvaita mangange 0-0. Izvi zvave kureva kuti Dynamos mwaka uno inopedza isina kana mukombe sezvo pavari pamamiriro etafura yePremier Soccer League ari kuratidza kuti zvemukombe weligi zvaramba. VaIvan Dzungwere avo vanotevera Dimbare kwese kwainoenda kunotamba vanoti vanga vasingatarisire kuti vangabuditswe muchibuku Super Cup. Asi Highlanders ichirimo kupa makundano aya uremu mushure mekurova Mutare City Rovers 1-0 muBaba Field Stadium. Highlanders ndiyo yave kutarisirwa kutora mukombe uyu kunyange hazvo muchiri nezvimwe zvikwata zvine mutsindo zvakaita seFC Platinum iyo yakarovawo chapungu 1-0. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vamunyaradzi Muone vanoti vakafadzwa nematambiro akaita Highlanders mukupera kwesvondo kunyange hazvo isina kunwisa zvibodza zvakati wandei.
Mana vakatamba bhora rakanaka stereki kuzi Highlanders nematambiro avakaitaka aiwa zvakanyatsofadzawo nemiwo.
Zvimwe zvikwata zvichirimo muchibuku Super Cup ngezi Platinum Stars iyo yakadambura Hwange 3-1. ZPC Kariba yakarova Blauwe City 1-0 pamwe neTriangle iyo yakabuditsa Chicken Inn 1-0. Zvakamira zvakadai, chikwata chenyika chevanhukadzi chemama Iti Warriors chaiswa mugungano rakaoma makwikwi e2016 Africa Women's Championships ayo achaitirwa muCameroon munambudzi. Chikwata ichi chaiswa mugungano rimwe chete neCameroon, South Africa pamwe neEgypt mugroup A. Zimbabwe inowanzonetseka zvikuru apo inotamba neCameroon pamwe nepainotamba neSouth Africa. Zimbabwe iri kutamba neEgypt mumutambo weushamwari mangwana. Zvikwata zviviri mugungano rega rega ndizvo zvinoenderera mberi mumakundano eAfrica Women's Championships aya. Totarisa mutambo werugby. Chikwata chenyika chevanhukadzi chemaLadies Cheetahs chakapedza chiri pachinhano chechitatu mumakundano eAfrica Women's Championships ayo akapera muHarare neZuro. MaLadies Cheetahs neZuro akarova Uganda 24-0 kuti vapedze vari pachinhano chechitatu ichi. Makundano aya aive nezvikwata zvisere. South Africa ndiyo yakatora mukombe uyu mushure mekurova Kenya 22-17 mufainari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.